ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedu dzanasi chishanu mbudzi 10 2017. MDC inotungamirwa nava Morgan Tsvangirai inoti iri kuenderera mberi nechirongwa chayo kukaroi nekuhurungwe mangwana zvisinei kuti mapurisa ari kuti urongwa uhu haufanirwe kuenderera mberi. Mumwe murume wekubudiriro obatsira vanhu vakawirwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika kuitira kuti vatange upenyu hutsva. Mutungamiri weNational People's Party yamai Joyce Mujuru vanoti vari kunyorerana chibvumirano chekushanda nemamwe mapato mangwana. Mamwe madzimai otadziswa kunyoresa kuvhota achinzi vaunze uchapupu hunoratidza kuti vachiri vese nevarume vakavaroora. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika muzano PF, takatarisa kuzvipa masimba akanyanyisa kuri kuitwa navamugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kutarisa zviri kuitika mumitambo. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.